Rose Camp ndokunogara mapurisa vakachivhota maofisazi vakachivavhotisa mapurisa asi tese vagari vemuZimbabwe toziziva kuti ZANU-PF inenge ichishandisa masoja yakavapfekedza mayunifomu
ino maona zvaitwa nemapurisa izvi bato renyu riri kutora matanho api
zvatichaita tofanira kuenda kumatare ezvimhosva wongu toziziva kuti kumatare kwacho ikoko iZANU-PF asi zvatipa mukana kuti tiendese humbou wataona muno mubhuroayo paRose Camp mapurisa achivhotiswa nemapurisa kusina kana vanhu vezeki kana vanhu vemapati vari kukwikwidza musarudzo iroro kana mapoling agency zvavo atimbozivi kuti bharoti racho rabhanepi maserial numbers akanga aripo ndeapi mabharo touch papers acho anga ari mangani atimboziya vangoita vari vega sezanupiyo sezvo zvavaita nenyaya yemameseji amuri kuona mumafoni menyu imi musina kupa vanhu vezanu mumafoni numbers enyu
mamboedza here kutaura nemapurisa kuti izvo urongwa hwavanga vachiita uhwu vanga vapiwa masimba nani
mapurisa tataura nawo paleadership yedu yazoenda kuzeki kubulawayo ofisi yetu ofisi yavo kuna baba anonzi Ncube Ncube paabvunzwa kuti kotikunzwa kuti mapurisa tikuona kuti mapurisa kuRose Camp ari kuvhuta zvii zviri kuitika Ncube akavaudza kuti mashura iye haazvizivi izvozvo saka ngavamupe mukana kuti apone kuHarare kuHarare mai Chikumba netimu yake vavharamba kuti hakuna zvinhu zvakadaro asi zvoshamisa manje police commissioner spokesperson Charity Charamba ari kuti nhongo mapurisa anga achivhota zvese zvanga zviri raiti unovhota sei wakabatigwa futi
postal voting kana ichiitwa iyi zvii zvinofanira kunge zvichitevedzwa
postal voting normal kana ichinzi postal itsamba yaunoita muleta box yopostiwa pati zvinoitwa mumusha saka zvinoitika ndokuti vanhu vecho vanenge vari assigned outside mastations avo ekuvhotera semapurisa macivil servant vanhu vanenge vachiita zveelection vaya vanopuwa mukana wokuvhota vamwe vasati vavhota asi mapato anokwikwidza anekodzero yekuvepo kana vakutonovhota kuti vanoinspekta voters roll yacho maserial number yacho vanhu vacho vari kuvhota vangani kuitira kuti kana kwapedzwa kuvhota koverengwa ngemaballot papers iwavo kuti ngana wana ngani ngana wana ngani asi zvofanira kuitwa nezeki kwete nemapurisa achivhotisa mamapurisa
zeki zvairi kuramba kuti hapana zvairi kuziva nezvepostal voting iyi muchaita sei sinzi imi maona mapurisa ari iwo anga achivhota nekuvhotesana
zeki inekodzero yekuti irambe vagara vanhu venhema havasati vambotaura vana vemuZimbabwe chokwadi kuti chii chiri kuitika uyewo havasi kubvuma kuti zvatachivaudza sebato reMDC alliance rinotungamirwa naadvocate Chamisa ichokwadi saka zviripo panapa ndezvekuti tofanira kutora umbou hwatawana kuRose Camp ndo umbou hwaticharatidza maobservers toenda navo futi matare ezvimhosva kuti Chigumba nemacommissioners ake ngava nemasoja iwavo ari kunzi staff ngavabve muzeki havasi independent
mai Charamba pavataura nestudio 7 vati izvo maobservers ekunana EU nenyika dzepasi rose vanga varikowo kubulawayo ikoko imi mavaona here pamaenda ikoko
vasanyiba shuwa kana tichiti tiri kuenda kusarudzo handisi ko isusu vamwe vacho vari kukwikwidza muri kutivharira sei pazhe mochedza maobserva kuzoona zvaano chizvivhotera hakuna zvinhu zvakadaro hazvisi pamutemo izvozvo maobservers tazovaudza isusu ndo zviri kuitira zviri kunze kwemutemo izvozvo because zvafanira kuitwa zvemuelectoral act tavharigwa pazhe temapato anopikisa hatina kumboudziwa uyewo even if zvanga zvakadaro zeki yaifanira kuudza ruzhinji kuti nhasi kubulawayo kuRose Camp mapurisa ari kuvhota nesuwo nemapato ari kukwikwidza tiudzewo tinotora kuendesa mapoling agents edu ikoko munoona kuti zvinhu zviri kufamba negwara here.